South Africa yakaronga urongwa hwekuti vanave Zimbabwe vari muno muSouth Africa vawane kushanda, vawane huku vanoda kuenda kuzvikoro, vamwe vanoda kuita zvemabhizinesi vagare. Ndobva vava paya vaiti Zimbabwe Exemption Permit or Zimbabwe Special Permit yavakapuwa, yakaitwa mugore ra2009. Mataurira avo vehurumende veSouth Africa vaiti chokutanga vanga vazviitira kungoti vangopawo solidarity and support kuzvizvarwa zveZimbabwe, zvinongorevawo kuti vada kungobatsira navo, kubatsira vavakidzidzani vavo. Chechipiri chinova chakati koshei, vakati vakanga vaona kuti pane political and economic instability, zvichireva kuti vakaona kuti kune kutambudzana kuri kuitika zvinoenderana nematongerwo enyika uyewo upfumi hwenyika yeZimbabwe zvanga zvisina kumira zvakanaka.
Saka iko zvino South Africa yava kuti kudii uye inopa zvikonzero zvipi?
Chatava kuona ndechekuti South Africa payakazoti hatichakwanisi kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zvirambe zviri muno muSouth Africa, zvinofanira kuti zvidzokera. Ndopava nemakakatano wayo kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa zvinoti isu hatingakwanisi kudzokera, nokuti pamakatiti pamvumo yekugara muno mangamati manga maona kuti kune political and economic instability. Zvachinja here? Iko zvino politics dzemuZimbabwe neupfumi hwemuZimbabwe hazvisa zvanaka, saka ngatigare muno muSouth Africa. Apa South Africa iri kuti no, toda kuti chidi muchienda. Saka ndopane pamakakata naona chindirana kumataredzi mhosva zvichididini, saka ndopane nyaya ipapapo. Asi ndakazoonavo futi kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti huyai takakugadzirirai kuti muuye. Even ambassador veZimbabwe vari muno Pretoria vakati maZimbabweans huyai.
Zvino South Africa yava kuti kudini, Dr. Mahembe? Nyaya iyi munoiona sei?
Maonero angu ndeyekuti nyaya huru iri pakuti zvakataura South Africa yekuti matongerwo enyika yeZimbabwe uye zveupfumi zveZimbabwe zvanga zvisina kunaka. Pachine makakataona iwayo kuti zvazonaka here? Sei vakunzi chidzokerai? Chokutanga ndechekuti South Africa zvairi mazuva ano, kana vanonge vanoverenga nezveSouth Africa vanotozoona kuti South Africa yavawo nedenda iroro repolitical instability, yavawo nedenda iroro rekuti upfumi hwenyika hausina kumira zvakanaka, yavawo nedenda iroro rekuti vana zvizvarwa zvomuSouth Africa kunyanyanya vechidiki havana mabasa, yatova nedenda iroro rekuti vazhinji kubva pakaita COVID vakutendawo kuhurumende, kunyanyanya even vakatodzidza vacho vakutendawo kuhurumende vachiti hatisina chokurya, tibatsireiwo. Kupolitics kana vanotaura nezveSouth Africa vanotozoona kuti pakaita mhirizhonga yekuKZN neHauteng payainzi paitwa zvapresident Zuma napresident Ramaphosa, vanhu vachipisa nhumbi vachididi, zvaitoratidza kuti South Africa vo yava nechi political instability. Vakataridza sarudzo dzichangopera muSouth Africa idzo dzemakanzuro, munoona kuti mapato aiti hatidi vanhu vasiri vemuSouth Africa muno vachiti zvizvarwa kune dzimwe nyika ngadzidzokere, kunyanyanya vaHerman Mashaba vakavhoterwa nevanhu vakawanda. Zvinorevei? Zvinoreva kuti zvizvarwa zvizhinji zvemuSouth Africa hazvichadi vamwe vekune dzimwe nyika, kunyanyanya veZimbabwe, kuti varambe vari muno.
Dr. Mahembe, pane zvingaitwa nehurumende yeZimbabwe here?
Ndiri kuona sokuti hurumende yeZimbabwe inofanira kuva netinoti repatriation plan, kuti kana zviita vangakwanisa kutotaurira nemapato akaita seInternational Organization for Migration, kana kutaura neUNICEF, nekuti pane vamwe vana vatori muchikoro panguva inei tiri kutaura ivava vanogona kubviswa muchikoro vonzi chindai kuZimbabwe. Mapato akasiyana siyana kuti paite plani iyoyo kuti vanhu vanodzoka vanobatsirika sei. Sei zvakakosha? Ndikateerera mukuru weZimbabwe, vamutungamiriri weZimbabwe vamunangaga vanoti vakauya vanowana mukana, nokuti kune agriculture, kune mining. Chokwadi chirimbe chokuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakatobva kuZimbabwe ikoko, mining iripo, agriculture iripo. Zvinoreva kuti zviri kudiwa nevanhu ava vakatozvishayiwa muZimbabwe, ndosaka vakatiza. Zvinoreva kuti tinofanira kunge tatova neplan inototaurwa kuti kana mukauya kuagriculture kwacho tichakubetserai ne 1, 2, 3, kana mukauya kumining kwacho tichakubetserai nezvizvi nezvizvi nezvizvi, kana mukauya vana venyu tichaita zvakati 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 zvakati. Ndo plani iyoyo.